I think ndakambova pachirongwa pano pakasungwa vana Tinder kuchitia vari kuita musangano usiri sanction nepolisi vachironga mizvishonga itsika yeopposition kuti tese patinoita misangano yakakosha kudai so vanoronga kuita mizvishonga hakuna nyika inofanira mizvishonga mukomajonga even kandakuziteiko kune mitemo yavatoyakutoisa kudzivirira nyaya yekutyorwa kwemitemo nekuda kwemhirishonga takazoona muna 2018 opposition ichipisa mibhiyo yevanhu vanga vari innocent vachipisa motikari vachiluta mashopu saka hakuna nyika ingashuvire kuti zvakadaro zviitike in the name of human rights or democracy saka hurumende iri kungoyeuchidza kuti vatanga vachityora mutemo vatange vachisunga zviri pamutemo nekuti kutyorwa kwemutemo kunosungisa mukomajonga hakuna mutemo unopa vanhu masimba ekuita zvemhirishonga
vachuma manzwa zvataurwa navatongogara munoti
vatongogara vari kurakidza kuti havasi kunzwisisa nyaya dzebumbiri remutemo konsini yezimbabwe konsini yezimbabwe yakagadzirwa navana vezimbabwe inotaura pachena kuti vana vezimbabwe vane kodzero dzekurakidzira murunyararo vana vezimbabwe vane kodzero dzekutaura yatingati pachirungu freedom of expression vane kodzero zvakare dzeassembly yatingati kuti vanogona kuungana vachironga pamwe chete zvinhu zvakanaka zvinoita nyika imberere mberi asi chinotishamisa ndechekuti zimbabwe national army commander vaanzi nemusanyato avo vanosungirwa pasi pedimbiri remutemo kuti vanofanira kunge vachitevedzera zvarinotaura kuti aiwa vechiuto havafaniri kupinda panyaya dzematongerwo enyika dzine chekuita nemapato asi zvongotaridza kuti mukuru uyu kunyange aitaura takabva kuhondo ari kukangamwa kuti gwara rehondo rechimurenga gwara rakaunza zimbabwe zvakaita kuti vana vezimbabwe vadeure ropa ravo kuhondo yanga iri nyaya yeone man one vote kureva kuti vana vezimbabwe vane kodzero dzekusarudza mutungamiri wavanoda kana vasarudza mutungamiri wavanoda ndiye oita president izvozvo hazvinei nekuti zanupf hazvinoende kuti bato ripi rinodiwa neanenge achitungamirira mauto iye zvino izvi zvine nyaya navachibaya nyaya nagitsizira avakangotaura pakoti kuti aiwa isusu tine kodzero dzekuti vana vezimbabwe vademonstrate zvichienderana nesection 59 yeconstitution of zimbabwe asi vanhu ivava varikutonzi vari kutsvakwa zvisingaiti vanoda kutokuvadzwa izvozvo ndizvatoti aiwa nyika yedu yasvata
pindurai tinzwa vatongogara
awa mukoma shoma vakangotaura handifunge kuti vari muno munyika yezimbabwe nyika ino yezimbabwe adini muno muafrica ndo nyika iipisifu nyika inoremekedza kodzero dzevanhu kudarika dzimwe nyika dzavangafunge nezvadzo nyaya yekuti vakundishaya vataura maonero avo zvonzi pane kutyorwa kwekodzero kwevanhu pane hambotyorwa kodzero dzevanhu vepapo kanzi vataura maonero avo ebato rezanupf semaonero avo kuita kuti isusu sezanupf hatisi kuzongopeta maoko vanhu vachitisa midziyo zvavaita muna 2018 ipapapa tichabudawo tichiprotectawo innocent people vanenge vachizonge vachizokwadzwa neopposition zvakaita muna 2018 nezvakaita muna 2019 najanuary pavaita siyayaoyaoyavachiluta mashops saka hatimbosi takapeta maoko nekuti hanzi yeopposition kuda democracy yedemocracy vachikanganisa kugara kwevanhu zvakanaka munguva yetsvagake zenikozo yanyaya yavasanyatwei hanzi zvikoni zvikoni mumbaidzi negosoro ivo vari kutaura vanongoziva kuti nyika inoyi kuti inge ichizouya kuda kwezanupf ende vana sanyatwe aya maveterans vakava usununguko saka vanoziva kuti zanupf ndiyo yakaunza nyika inoyi zimbabwe saka vanenge vachingoedza kungoti zimbabwe ndiyo zanupf izvozvozvo hazvina anopikisa nyika inoyi iri mumaoko ezanupf ende zvese zvimapolitical parties zvinenge zvida kunzvesa games of liberation struggle kuda kudzosa minda izvozvo hazvizoitika as long zanupf ichipo pano panyika
vachuma aka hakasike kutanga kuti tinzwe mukuru wemauto achitaura zvimwe chete vazvina vashe pavaive mukuru wemauto vakataura zvimwe chete izvozvo chii chingazokushamisai nhasi kuti vasanyatwa vati zanupf icharamba iri panyanga
hapana chinoshamisa zveshuwa asi zviri kungokonfema zvatogara tichitaura kuti aiwa kune zvanengati marope elements vari mumilitary nokuti mumilitary vanhu vakanaka chaizvo vari very professional vanonzwisisa kuti aiwa mauto asezi anopf asi kuti mauto ndeevana vezimbabwe vanonzwisisa kuti aiwa hondo yechimurenga haina kutanga nezanupf hondo yechimurenga yakatanga nanambuyani handa kufest chimurenga ikaita vanhu vakawanda vakapinda vachirwira rusununguko rwevanhu vanosanganisira vezapu nemamwe emapato akasiyana siyana saka ukanzwa munhu anenge achiti zanupf ndo yakarira zimbabwe chete zvoreva kuti nhoo iyoyo haaziri nhoroondo yenyika yake nekuti nehanda vakagurwa musoro nevamwe mauto akagurwa musoro kufest chimurenga vanga vasina makadhi ezanupf zanupf yakatozofemwa muna 1963 asizve zvinosuwisa chose kuti mukore uyoyu inoyu watiri tinowana vakuru vanenge vachitungamirira mauto vachitaura mashoko akadaro asi nekofara hedu nekuti tinoziva kuti kune vamwevo vari muchiuto vari very professional masoja chaivo chaivo anoziva kodzero dzavo uyezve anoziva kodzero dzevanhu kuti aiwa itinogumira apa nokuti kana vada zvematongerwo enyika chiri zvainaka zvinoitwa kune dzimwe nyika wouya wajoina politics toziva kuti aiwa ii nhengo yezanupf pachena kwete kunyepedzera kuti aiwa unotungamirira masoja asi wakapfeka hanzu dzezanupf saka ndo nyaya iri kungotinoita muzimbabwe atoti aiwa idzi inyaya dzifanira kuti dzigadziriswe
vatongogara tiri kunzwa muvhidhiyo iyoyi iri kutaurwa yavasanyatwa vachitaura nyaya yecommand voting vamwe vanodzoka vava kufunga kuti zvine zvaakureva kumanikidzwa kwevanhu kuenda kunovhota munoona sei weimi
command voting yaitaurwa iti nyaya yekudombirwa kwevanhu maoko kana kumbunikidzwa kwekodzero dzevanhu ingonyaya yemobilization yekumanhu hadi tinovhote mukaona masanzo dzatakabva kuita muna 2023 dzakanga dziri peaceful even maripoti aisi aibva kuma observer mission vakati aiwa kodzero dzevanhu nyaya dzepeaceful dzakange dzichiremekedzwa hapana akaurayiwa hapana gurwa maoko saka hapana chekutya even tikatarisa muna 2018 vanhu vakangopinda misanzo zvakanaka hapana aiurayiwa hapana airohwa yes kune imwe maincidenti wo aitika uko neuko aikonzeriswa neopposition saka hapana chekutya vanhu ngavazive kuti zimbabwe inyika ine runyarano ezepeaceful kanzi saka hapana chekutya mupfuma zvaka
tipete chirongwa vachuma zvogadziriswa sei izvi kuti vanhu vange vachibva mune inganzi muchirungu election mode nokuti unoona kuti sarudzo dzichaitwa 2028
nyaya ingoripo ndeyekuti vamwe vedu ava pese pese pavanenge vafunga kuuraya vana vezimbabwe kuita maabductions nezvimwe zvakashata vanotanga kuvapomedzera mhosva dzavasina zvakafana nenyaya yesadic ndingakutaurirai kuti hapana ari kumboronga nyaya yekudisrupta nyaya yesadak nekuti nyaya yesadak yagara is always on the calendar so hatizivi kuti izvo vanozviwanepi asi atoziva nechekuti ivo kana vafunga chete kuti aiwa tida kumbombunikidza vanhu vanotanga kuvatsvakira zvimhosva asi chitose muzimbabwe munomu toziva kuti runyararo rwakakosha runyararo rwakakoshera rinewe runyararo rwakakoshera munhu wezanupf rwakakoshera munhu weopposition so hationi chingaita kuti mukuru mukuru anenge ari kumasoja kuchiuto ataure nyaya dzokuda kukuvadza vanhu hationi chingaita kuti mukuru wemayuti erimwe bato rezanupf ataure kuti anoda kukuvadza vanhu
vatongogara mashoko ekupedzisira zvingagadziriswa sei kuti vana vezimbabwe vasagare vakabatira hana mumaoko
ikayeya yakangokosha inyaya yekuti vana vezimbabwe vanofanira kuziva kuti machinge tabva tsarudzo tinomira makore mashanu saka hapanana dhamiji yekuti vangade kubvisa nadzo hurumende vachita zvemaprotesti vachazochii opposition ngaimire kupa vanhu force vote vati vanyepera iyo sadak itazo yachiita maelections ichiita zvakati zvinoita kuti vanhu vagare vari muelection mode opposition inofanira kuziva kuti kana tabva mutsarudzo vanhu vakutaura zvedevelopment izvozvo zvinoita kuti vanhu vadzikani vanhu vatange vachifunga zvekutandizvonga zvinoitawo kuti even upenyu hwavo vange vachirarama vachina kutya
vachuma hanzi imi veopposition ngotambirai kuti nyika ichaita sarudzo mushure mwemakore mashanu kupindurai tipete chirongwa
izvozvo ega roziva kuti nyika inoita maelections papera makore mashanu asizve mukazvitarisa ikoko kuzanupf ndokune mahomera asingataridzi nyaya yemakore mashanu nekuti ukanzwa izvinoizvi vari kutofamba vachitaura kuti aiwa vamunangagwa 2030 vanenge vachipo venge vachipo seizvo nekuti maiyaa 2028 saka zvitaridza kuti ivo nechekare ndo vatova mukambeini modi yekuti 2030 inenge yachipo kuri kuti 7 years from nguva yaitwa maelections zvora kuti saka izvi vari kungotaura zvekuti aiwa ngavamirire 5 years ivo pachavo vasi kuda kuona kumirira 5 years vanoda kutowedzera mukuru kudi makore 7 zvinova achiri pasi pebumbiro remutemo maelections zvaanga itwa zvakanaka mareforms atichemerwa nevanhu dai aitwa so that patinosvika paelection ichatevera sarudzo dzinoitwa zvakanaka pasina kudzimimina